Mwenzi wa mdiwa daiwa imboziwa kuti unodiwa waisa enda rabu dafuti ragwira ranyura zve ndaonda futi ndapera mafuta ose chigurumitsa waoneka maina baba unoyarini unosvika ndafa nechando etalie ndokurota ndirere ndomuka ndichikushayiwa ndoswera ndichikutaura cheuka ndikuona iwe kure kwakava hakuna mamaira wandikanganwa
Go Wanna go, hula one, I think we could stay away.